manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 24 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana muzvina bhizimusi vaMike Chimombe navaMoses Mpofu vari kupomerwa mhosva dzeuori vanozvipira kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti vaferefetwe. Komisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti iferefete mafambisirwo ebasa mukanzuro yeHarare inotanga basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muzvina bhizimusi uye vakambotungamira sangano reAffirmative Action Group vaMike Chimombe pamwe neumwe muzvina bhizimusi vaMoses Mpofu vazvipira voga kukomisheni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC nhasi kuti vabvunzurudzwe pamhosva dzavari kupomerwa dzekuba mari inosvika mamiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica kana kuti US$40 million yehomwe yechirongwa chemutungamiri wenyika chembudzi kana kuti Presidential Goat Scheme. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vaperekedzwa negweta ravo vaTabson Jetero vekambani yemagweta yeJetero Legal Practitioners avo vati ivo pavasvika kuZaki navaChimombe navaMpofu vaudza kuti vaizoshevedzwa.
Taenda kuZimbabwe Anti-Corruption Commission nhasi nawo Mike Chimombe naMr. Moses Mpofu zvichitevera maadvents akambingamboiswa mumasocial media ichiti vanhu veZaki vaida kuti vamboita nhaurirano nawo. Tashiko vabatsira maofficials ekuZaki nezvavanga vachida. Tazombonze rutimbo achazotidaisa kana vaakuzotida.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Munyaradzi Chaumba vanoti inenge iri shuviro yevana veZimbabwe yekuona nyaya dzakadai dzichinyatsopiwa hudzamu hwakakura kwazvo.
Tichitadzanei kwatakabva nepakatambwa zvaki ndinoona chekunge kuti ngoma ndiyo ndiyo hapana chinobuda.
VaJacob Ngari Vume vanove mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vanoti zvaitwa nesangano reZaki mahumbwe chaiwo.
Aya ndiwo anonzi mahumbwe kurwisana neuori akudi kuita so. Vana veZimbabwe vese vakatotaura kuti haiwa tinoiziva ZAKI inotibate regedze.
Vanoshanda vachiita zvetsvakurudzo vari pasi pesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vatiwo maitiro esangano reZaki anoratidza kuti uori idambudziko rochakafunya chisero munyika.
Uyu mucherechedzo unotiratidza kuti dambudziko reuori munyika richanetsa kupedza. Saka zvikaramba zvakadai zvinorewo izvo kuti dambudziko reuori ticharamba tiinarwo ende zvinhu zvinorwadza zvikuru.
Asi mushandi mukuru muofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANPF vaFarai Marapira vanoti havana chavaona chakaipa pane zvaitwa nekomisheni yeZaki pane zvose zvaitika nhasi.
Ndo zvatinokurudzira mwana wese weZimbabwe kuti aite kuti zvinhu zvakanaka kugara vanhu tichikooperata nemutemo. Isu seZANPF tinongokurudzira vana vese vemuZimbabwe kuti ngatikoshesei mutemo.
Vakambotungamira sangano rinomirira vadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaAlan Chipoi Vanoti ivo vanoona nyaya yavachimombe navampofu kusina kwaichaenda nematambiro ayaitwa Nasi neZake.
So zviri pachena kuti nyaya dzacho dzese dzichangoenda patinoti muchirungu under the carpet. Hapana kwazvinosvika zvinongoramba zvakadaro vana veZimbabwe vachingokwangwaya vachingodyirwa mari dzavo.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi uye vakamboshandira bazi rezvemari muhurumende vamasimba manyanya avo vati zvaitwa neZaki pamabatiro ayo nyaya yavachimombe navampofu iyi zvinongoradza kusarevesa kwemapoka ehurumende mukurwisa uori. Aka akasike kutanga kuti vaMike Chimombe vaferefetwe kana kusungwa nenyaya dzeuori. Muna 2022 vakazobviswa pachirauro mushure mekunge ofisi yavachuchisi veNational Prosecuting Authority yaturura nyaya yavaipomerwa kumatare edzimhosva yekubira mumwe munhu mari inoita zviuru 10 zvide zvitanhatu zvemadhora ekuAmerica vachiti vaimutengesera nzvimbo yekuvakira imba kuTinold asi nzvimbo yacho ichinzi yakanga isiko. Vari kupomerwa zvakare mhosva yekuita zveuori panyaya yekuti vainzi vaizowanisa Zeki zvikwanisiro musarudzo dza 2023 iyo inonzi zvakare neZaki iri kuvaferefeta pamwe chete navampofu navaWikinel Chivayo. Vatatu ava vanonzi vakabhadharwa mari inosvika mamiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica, $40 million. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Komisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti iferefete mafambisiro ebasa mukanzuro yeHarare yatanga basa nhasi. Komisheni iyi iyo ichange ichitungamirwa nevaive mutongi wedare repamusoro vakaenda pamudyandi gere Judge Mafios Cheda ichange ichiferefeta nyaya dzeuori mumapoka ose ekanzuro kubva mugore ra 2017 kusvika pari zvino uye ichashanda kwemwedzi mitanhatu kana zvichibvira zviyozowedzerwa nguva yekushanda. Kanzuro yeHarare iri kupomerwa mhosva yekushandisa mari zvisina tsarukano, kurega chioko muhomwe chichipararira nedzimwe mhosva. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukomisheni iyi sezvo tatadza kubata nhengo dzayo. Ivanzi Zininga weStudio 7 abata meya veguta reHarare vaJacob Mafume kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Tinochigamuchira chirongwa cheCommission of Inquiry munyaya dzeHarare kubva kuna 2017. Mamwe makore awa tatisitomborima kansela uye nesuwo tose toda kutoziva zvaiitika muHarare. Saka tinovimba vanhu vakakwanisa kuita mapublic hearings tinokwanisawo kusvika pachokwadi yezviri kuitika muHarare.
Avanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare. Ivanzi Zininga abata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwewo maonero avo.
Kuferefetwa kuri kuitwa City of Harare neCommission of Inquiry chinhu chatinofunga kuti chinofanirwa kubuditsa zvinhu zvose pachena, asi maitirwe zviri kuitwa neimwe nzira anotisiya tiine mibvunzo yakati wandei.
Sei muchidaro vaShumba?
Pakaanaunzwa Commission of Inquiry hapana kunge panyanya kubuditswa kuti pachange pachishandwa paine mapurisa. Isu taitarisira kuti ikomisheni ichange ichiita investigation yose ichibvunza zvainoda kubvunza kucity of Harare, kumakambani ecity of Harare nevatungamiri vose vanofanirwa kubvunzurudzwa kuti zvinhu zvibude pachena, vanofanirwa kutsanangura vachitsanangura.
Tiri kunzwawo kuti patori nemawarrant ekusecha nekutora humbowo, ndiko kwazvatosvika here?
Mubvunzo mukuru wedu ndewekuti weguta reHarare wari kuramba here kukooperata nekudyidzana neCommission of Inquiry pabasa rayo?
Asiwo imi maifunga kuti zvaifanirwa kuitwa sei?
Isu taifunga kuti zvinenge zvichiitwa pasina mapurisa. Mapurisa ai anozofanirwa kuzouyazve kana wachinge waferefeta pabuda nyaya dzinoratidza kuti apa hapana kubatwa zvakanaka. Mapurisa ochiuya onzi akuferefeta nyaya ino neino. Isu tiri kutarisira kuti mapublic hearings achaitwa zvakajeka zvekuti vanhu vanosununguka kuenda pamberi pecommission vachindobuditsa nyaya dza zvinhu zvogadziriswa.
Vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Paramende yemuAfrica yePan-African Parliament yavhura musangano wayo zviri pamutemo nhasi kuMidrand muSouth Africa, uyo unonzi wakanangana nenyaya dzedzidzo kuvana vemuAfrica. VaFortune Charumbira, vakasarudzwa zvakare kutungamira paramende iyi, ndovavhura musangano uyu zviri pamutemo. Zimbabwe iri kumirirwa kumusangano uyu nenhengo dzeparamende dzinoti vapupuraito Garepi, vatafana naJou, amai Elizabeth Masuku, pamwe navaHappy Mochidziva. Kuti tinzwe zviri kuzeiwa kumusangano uyu, tabata vatogarepi.
Tiri kuno kuSouth Africa vajonga sevamiriri veZimbabwe. Donzo guru riko pakuungana kwedu parizvino sePan-African Parliament kutaura pamusoro pedzidzo, kuti dzidzo dzatiri kuipa vana vedu muno muAfrica ngadzive dzisina wadzinosarudza, ngadzive dzichikwanisa kubata munhu upenyu hwake hwose, uye dzakakosha, uye dzichinge dzichiindirana nezvinotarisirwa kuti Afrika yedu ibudirire nokuda kwedzidzo idzodzo.
Imiwo seZimbabwe, zvii zvamuri kutarisirawo kusvitsawo kumusangano uyu?
Isu seZimbabwe tichange tichitaurawo pamusoro paizvozvo, asi zvakare kuno kune motion yakaitiwa musesheni yapfuura yakanga yakasumudzwa naHonorable Majordina wekuSouth Africa, yaitaura pamusoro pokubviswa kwemasanctions akatemerwa Zimbabwe. Tinofunga kuti anokanganisawo dzidzo idzo dzatinoda kuvaka pavana veAfrica. Saka motion iyoyo ndini ndakanga ndakaisekonda, saka ndichazama kuti patinenge tawana mukana tiisumudzire zvakare, kuti zvimwe Pan-African Parliament ingawana mukana wainga kurukura pamwe chete naavo vakatitemera masanctions, kuti dei aiwa abviswa atipa mukana wokupa dzidzo yakakwana kuvana veAfrica, dzidzo yakakwana kuvana veZimbabwe tisina kumbunyikidzwa nokuda kwamasanctions.
Asi kavatogarepi, zvirango zvakabviswa kare, chii chamuchiri kutaura panyaya yezvirango?
After the purported removal yama sanctions, United States of America yakabva yaita futi mama sanctions ku ma business people na president wedu na mamwe ma leaders ari muhurumende. Haugoni kuti uri munhu anoda kubvisa ma sanctions kana kuti unoda kuti chikepe chisvike, woti chikepe ngachiuya acho as captain ngaasare. Saka ma Americans vari kutraya kuita sekuti vanobvisa ma sanctions, asi nerweseri vachidzosera ma sanctions iwayo. Saka at the moment hatisati tava nefreedom chaiyo yekuti tiri kutrader tasezvinoita dzimwe nyika nemaeconomies akafanana neana America iwawo neEurope. As long as pachine that stigma inocreatwa nemasanctions kavanoclaima kuti matargeted, as long as aripo hapana makubviswa kwamasanctions.
Nhengo yeparamende vari kumirira Zimbabwe kumusangano wePan-African Parliament vapupuraito Garepi vari parunhare kuMidrand muSouth Africa neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tsvagarutsigiro musarudzo dzemutungamiri wenyika kwakatanga mukupera kwesvondo pamberi pesarudzo dziri kuuya mwedzi unouya. Idzo dziri kutarisirwa kunge dzichipindwa nevanhu vatatu vachakwikwidza, vanosanganisira mutungamiri wenyika vaPaul Kagame, avanga vari pachigaro kubva muna 2000. Vamwe vari kukwikwidza ndavaFrank Habineza vebato rinopikisa reDemocratic Green Party navaPhilip Mpaimana vakazvimirira. Mapurisa anodarika 15 pamwe nevanhuwo zvavo vafa mushure mekurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu reDagestan muRussia. Mapurisa atsanangura kurwiswa kwemakereke nesinagogue sezviitiko zvechitororo uye atanga chirongwa chekudzivirira ugandanga uhu. Nyanzvi dzeutano kubva kumapoka anoona nezveutano munyika akasiyana-siyana dzakaungana muHarare neChipiri svondo rapera dzichizeya urongwa hwehomwe yeNational Health Insurance Scheme, iyo inotarisirwa kutanga kushanda mwedzi unouya, yakanangana nekubatsira zvisvarwa zveZimbabwe kuti zvirapwe pachena mumakirinika nemuzvipatara, kuzadzisa kodzero iri muchikamu 76 chebumbiro remutemo yeutano kumunhu wese. Mutoro wedu enhauro pafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Homwe yeNational Health Insurance Scheme iri kuumbwa nehurumende nechinangwa chekudzivirira vana veZimbabwe kuti vasamanikidzwa kubhadhara mari dzemuhomwe kuzvipatara, izvo zviri kutadzwa nevakawanda vari kuzoguma varwara vari mudzimba dzavo. Sezviri kutaurwa naamai Dudzai Gomo vekuTeen World North, avo vanoti vari kutatarika kuwana mari yekurapisa mwanasikana wavo yeukai Maidei Gomo. Amai Gomo vanoti vakamboenda kuParenyatwa Hospital neku Arundale Clinic, uko vakanyorerwa mapepa ekuti mwana wavo anoitwa ongororo nenyanzvi kuti dzione kuti chirwere chipi chiri kunetsa mwana uyu, asi havasati vawana mari yacho inodiwako.
Handisina kana option kana mari yekuti ndinotsvaga kana kuenda kukliniki kana dhora chairi, zvino handisisina, ndirikuchemera rubatsiro. Tindibatsirei vanhu. Ndakaenda kuparire nyatwa, ndikasvika kuparire nyatwa vakandi nyorera matest avakandinyorera, vakati tinozomubatsira kana pachinge pawanika mamana mari yekuti mwana aitwe matest. Ndikazoenda kuchimwe chipatara chandakaendawo, vachibva vati zvonoendai kumatest, asi matest acho naende ari kuda mari yakawanda futi.
Kuru wesangano rinorwira utano hwakanaka reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti urongwa hwehomwe iyi haufaniri kuti hutungamirirwe nevanhu vanozopfachura mari iyi, sezviri kuonekwa kune mamwe mapazi ehurumende.
National Health Insurance inogadzirisawo zvekare nhau yemichina inoshandiswa muzvipatara nemumakirinika, yogadzirisawo zvekare nhau yezvipatara izvozvo kuti zvinge zvichipa vanhu maservices anenge achitarisirwa kuti maservices ngari pamusoro-soro. Saka hurongwa uyu hwanga hwakanaka kuti mastakeholders apihwa mukana kuti vange vachipawo pfungwa dzavo. Saka pachazenge pachizoitwa bhiru reNational Health Insurance richazoenda kuParliament rozopasiswa, izvo zvatinenge tichitarisirawo kuti Zimbabwe izenge ichitawo sedzimwe nyika dzakaita sana Kenya, ana Ghana, ana Thailand nana South Africa vave neNational Health Insurance.
Vanoti sangano ravo richange richiongororawo mafambisirwo achaitwa mari iyoyo kana homwe yabudirira simuka, vachiti haitofaniri kushandiswa zvisizvo sezvo iri mari inobva kumitero inobhadharwa neveruzhinji pamwe nemakambani kana kuti taxes. Varusike vanoti National Health Insurance ichabatsirawo pakuchengetedzwa kwevashandi vemuzvipatara uye nekuvandudza mihoro yavo.
Saka iprepayment scheme yekuti munhu unogara wabhadhara mari yako kare, kwete kuti musi waunozorwara ndiwo waunozonzi unge uchibhadhara mari.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect maunganidze vaudza Studio 7 kuti itarisiro yavo kuti vavandudze makirinika ose ari munharaunda dzese dzemunyika, izvo zvicharerutsira varapwi kuti vasafambe nzendo dzakareba vachienda kunorapwa.
Itarisiro yedu yekuti vanhu vese vari muZimbabwe vange vari pa insurance inogona kuti vakwanise kubatsirwa kunyanya kurapwa kubva kumaclinic ari munzvimbo dzese munharaunda dzatiri kumaruwa zvese nemumadhorobheni ati vakwanise kurapwa, zvichibva kumari inenge yagara ichitorwa mumataxi evanhu pasina kuti munhu aburise kuchimwe mari.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti vanhu zvikamu zvinomwe kubva muzana ndizvo zviri pazvirongwa zvekurapa zvemedical insurance, izvo zvinosiya zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana, kana kuti 93% zviri pamheni. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakaudza bepa nhau reHealth Times kuti ikodzero yezvizvarwa zvemunyika kuti zvive neutano hwakanaka, zvekuti hurumende yakatosainawo runyoro rwayo pazvibvumirano zveutano pasi rose nemasangano anorwira utano hwakanaka pasi rose akaita sere World Health Organization. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimidze.
Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, gakava rekutanga pamakakava maviri evari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica, kana kuti debate, riri kuitwa nemusi wechina svondo rino. Asi mashoko ekutsvaga rutsigiro ari kushandiswa nevari kukwikwidza akanangana nenyaya dzinoda kubatwa zvakanaka dzakadai neekupinda kwevanhu munyika neekuwanikwa vaine mhosva kwevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump pamhosva yekubhadhara mumwe mudzimai mari vachiviga nyaya dzebonde dzatove kutsviriridza nechakare. Mutoro wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias anotipa nyaya iyi zvizere yamunoverengerwa neni Jonga Kandemiri.
Ingxoxo mpikiswano yakuqala eyokhetho lukamongameli weMelika iza kwenziwa ngolwesine.
Tine urombo vateereri, tiregai tigadzirise zvinhu kuno kutiona kuti chii chatora nzvimbo kuti tinge taakunzwa Taboka Ncube achitaura apo. Makateerera kuStudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Tichigadzirisa basa redu kuno, regai tikupei vateereri vatumira zvavanofunga kuno kuStudio 7.
Mangadi zvenyu kuStudio 7, totenda kuno mukana ndokwanisa kuti nditaure ndichitumira audio rangu Studio 7. Uyo munhu anonzi Ponya tuvari kuta anonzi Manatsa Mukanwa anofanira kuziva kuti chinomburuka chine mhara, apa ende hapana chisingaperi. Ari kutaura yeye nyaya yemopa, iye ari kutaura kuti hanzi iye wanhu kana kuchida kuita musangano unofanira kupiwa mvumo nepolisi, zvichifambidzana nenyaya yawakamopa kawakagadzira kuti hanzi mopa. Iye pane vamakambonzwa wezanimi vachinzi varambidza kuita musangano, kana kuti iye ndiye anenge achitoti rambidze yawakati kuita musangano wezvokwakati.
Tangoti tikuudzei kuti vanhu havachateereri. Makakanzura zvinotaugwa nevanhu hamuverengi, makungomhanya dzenyu dzamakungomhanya avo muchingokanzura muchiinda. Akanzurai tichiona kuti mune muchidii. Tangotarira hamuna zvido zvevanhu zvamuchaita imi. Mavoices evanhu hamuchadi kuburitsa, makutongomhanyawo nezvimwevo. Zvangofananaka nemamwe maredhiyo achona nemamwe nedzimwe nyuzi dzacho. Tichagokudii, garai indai muchiita makadaro.
Alo, Studio 7, ndiri kuno kuflakosa. Iyo mangakwa anogoti apindire nyaya dzematare asi ari ndiye anosarudza zvekare vakuru vematare, ndosaka achizovakondrola achizovaitisa zvaanoda achivhiringa zvese zvinenge zvichifanira kuitwa nematare akazvimirira oka.
Pastudio 7 vadiwa vashamarari nevateereri mose, maswera sei henyu. Ndinodawo kuti ndibvunzewo chaizvo ndiine nzwiri nehasha kuti ko masiyaiwo ari kushandiswa aya namapurisa hamusi kuzoona here zviri kuitiko munyika? Chii chamuri kugena pazviri kurwira kuti munhu angagwa afire pachigare here, kana kuti munenge mechiitira kuti zviite sei? Vamuchamarare, ndaikumbirawo kuti mundibudisire odi, ndanzwa kurwadziwa nezvaitwa savanyamakange vayavo, Bishop vayavo, nezvavaitwa nenyaya yekuti kunodiwa kuitwe demonstration yokuti munhu angagwa haano kusarudzwa navanhu, vanhu havamudi. Iye nyaya iyeye ndo yaakufira. Vakomana, tiri kuindepinde nyika iyi, kunyange munomusapota munhu angagwaka. Zvibvunzeiwo vakomana kuti chii chamuri kuita uye munofirei.
Pastudio 7, makadini mose hukwasani mufaro. Ndaidambotaura zvishomanene pamusoro pemapurisa edu muZimbabwe. mapurisa edu muzimbabwe asichiri mapurisa evanhu enyika ava mapurisa ezanu kubetsera zanu pakurwisa vanopikisa hurumende yezanu ndo zvangotosara saka mapurisa asichiri mapurisa eruzhinji atinoziva anorwira munhu wese angu angorwira vashomashoma vari muzanu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu sestudio 7 hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare nhamba iyi +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira audio. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8pm tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya dzeuori nezvinotarisirwa nevana veZimbabwe. Tichitarisa nyaya dziri kusimuka dziri kusimudzwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission mushure mekunge vanga vakoka vavari kutifungidzira kuti vakaita zveuori vanamuzvinabhizimusi vaMike Chimombe pamwe navaMoses Mpofu kuti vange vachienda kunozvipira vachibvunzurudzwa nekuferefetwa panyaya idzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare nhamba dzedu +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Makateerera kustudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanamuzvinabhizimusi vaMike Chimombe navaMoses Mpofu avari kupomerwa mhosva dzeuori vanozvipira kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti vaferefetwe. Asi magweta ari kumirira vaviri ava ayo avaperekedza anoti vanze neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachaziviswa nguva yavachazenge vachidaidzwa kuti vaende kunobvunzurudzwa. Komisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti iferefete mafambisirwo ebasa mukanzuro yeHarare yatanga basa nhasi. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vazivisa kuti sekanzuru vakagarira nekumirira kunzwa zvichange zvichibuda kubva mukuferefetwa umu, vachiti vanotambira komisheni iyi nemaoko maviri. Paramende yenyika dzemuAfrica yePan-African Parliament yavhurwa muSouth Africa kumusangano uri kuitwa kuMidrand uyo unonzi wakanyanya kunangana nenyaya dzidzidzo kuvana vemuAfrica. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC, ndikusiya muina Taboka Ncube.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.